tiri kupururudza zvikuru nekufara hatisikutogona izvozvi nekufara nekuti nhasi izuva guru for rule of law, izuva guru for constitutionalism, izuva guru for even independence yenyika. Sei ndichidaro, pane vekunze vangava kunzi vapindire munyaya dzemitemo yenyika, munyaya yeconstitution. Taratidzwa nhasi kuti matare edzimhosva kana achitonga haatongi achitarisa politics, haatongi achitarisa kuti tsvangirai kana kuti MDC wari ready for my elections. Vanotonga vachitarisa interpretation yemutemo. Ndozvetaona nhasi. Saka iwai isu tiri kufara zvikuru.
Vari hanya pindai tinzwa.
Zvatiri kuona ndezvekuti Supreme Court haina kubvisa mutongo.